manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 16 2017 Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Bato rinopikisa reMDCT rinoteriri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uye kushungurudzwa kwevatsigiri varo kumaruwa kuri kuramba kuchienderera mberi
Mujihureketa nusu, kila debi kuna kana anotiwa, nukuti public broadcaster, ZBC, haitomo titika na mukana.
Asimwe nengwe ZANU-PF Central Committee, inoramba mashoko ya MDCT, haya ichiti batore MDCT, rinongo funga kuti kupopota ndiko kuno winisa sarudzo.
Vanu MDC, vanongo funga kupopota kuti kuno winisa election, na vagari pasi na vanu. Vachitengesa ozo, vachaitira vanu, vana chokutengesera vanu, dungoti, hei vamugabe vachembera.
Kanzuro yeguta reHarare yekurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzayo dziri kunetseka kubhadhara mitero kuti dziende kumahofisi ayo vataurirane. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naFather William Guri vekereke Roman Catholic avari muno muAmerica.
Tikuona kuti Kristo panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi pamwari anofarwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka. Mamiriro okuziva kutadza kwedu pamberi pamwari.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo uyewo kuti nhengo dzaro dziri kuramba dzichishungurudzwa nebato reZANU-PF zvikuru kumaruwa. Mutauriri weMDCT vaobeti gutu vanoti vatsigiri vavo vari kumanikidzwa kuenda kumisangano yeZANU-PF uye vari kunyimwa chikafu chinofanirwa kunge chichipiwa pachena nehurumende asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee vamunyaradzi Paul Mangwana varamba mashoko ebato rinopikisa aya vachiti MDCT inongofunga kuti kupopota ndiko kunowinisa sarudzo Vamangwana vanoti bato ravo reZANU-PF riri kukwanisa kuzvishambadza kuvanhu izvo zviri kuita kuti ritambirwe neveruzhinji. Mukutarisa nezvenyaya iyi, taita hurukuro nevaviri ava takatanga nekubvunza vagutu kuti zvii chaizvo zvavari kunyunyuta nazvo.
Nyaya inokosha inyaya yemareform akanangana nenyaya yekuti izvozvi midhia chaiyo ndeudzirimi weStudio 7 vanotipawo mikana yokutifonera. Muchihureketa nesu, tika debi kuna kana anotiwa, nukuti public broadcaster, ZBC, haitombo titika na mukana. Zino toona kunge tisipo, zino ngoona kuti varipo chete, ndio webato riku tongare sana. Tichenda zemberi, pane nyaya ye, zirikiti kakumaruwa uko kunyanya. Vanu, variku manikizwa, kuya kumisanganewe sana. Vanu, variku manikizwa, kuti ukapi watikafu, cheurumende food aid. Unopuwa condition yekuti unofanira hangu kutsigira bato reZANU nekuti ukasatsigira bato reZANU zita rako rinodiswa palist yavanhu anopuwa food aid. Toenderera zvemberi panyaya yemasabhuku madzishe masadunhu vanoita kutinha vanhu vavo vachimanikidzwa neZANU kuti raini rimwe nerimwe uya nevanhu vako sabhuku ngavavhotere chiZANU vakasavhotera ZANU muchadziona. Ndoo zviri kutinetsa izvozvo zvatiri kumhanya nazvo kuti tigadzirise.
Vamangwana zvipomerwa zviri kutaurwa navagutu izvi.
Vanhu veMDC vanongofunga kupopota hakusiko kunowinisa election havagari pasi navanhu vachitengesawo zvavachaitira vanhu havana chokutengesera vanhu kunze kungoti hei vamugabe vachembera vamugabe ngavachibva hazvisizvo zvinokuwinisa election kana muchifamba muchiti muchadzorera minda kuvarungu vanhu havakupi mavhosi kana musingagoni kuvapa empowerment hamuwani mavhosi kana musina rudo navanhu vakarwira Zimbabwe hamugoni kuwana mavhotsi ngavaadrese nyaya yavo yokusikwa vachitsigirwa nezvimwasungata zvina maindresi azo kutora ikonomi yedu vachiexploita upfumi hwedu vachihutora chinorahwo kunze ngavazviite bato remuzimbabwe kana vasina kupa chinja ipapo nyange vakapopota mumanewspepe api hakuna kuvanowana rutsigiro kuvana vezimbabwe
vagutu hanzi mapepa nhaumu muri kungotaura nyaya yekutuka zano navamugabe
tokunga kana vamangwana vachiverenga mapepa igweta guru vanoziva kuti hatitombotauri nezvekutukana kwavo factionarism yavo mutani kana tichitaura mapepa tinotaura nezvemaprogiramu edu mapolicies edu zvirongwa zvedu zvezano izvi zvokutukana kwavari kuita kutashurana nezvimwe zvakadaro hatina hanya nazvo nokuti zano yagara iri kuputsika nepakati
vamangwana mumaruzevha umu kana kumaruwa uku tiri kunzwa vamwe vatotanga kuti vari kutyisidzirwa vachinzi kuchaiswa michina inenge ichiona kuti vanhu vari kuvhotera papi muri kuitawo sei sebato kutsanangurira vanhu mamiriro akaita zvinhu
haiwa manyepo isusu tinotsanangurira vanhu kunaka kwemusangano wedu tichivaitira maprogiramu anoita kuti vafarire musangano hakuna munhu ari kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa tiri kungoti isusu anytime election ichiuya tinohwina chete mabi election ese ataita tiri kuhwina takangokundwa munotoni chete asino mwana wezanup f futi angangokunana nesu saka izanup f futi yanga ichingozvihwinisa zvacho
vagutu zvamuri kuitawo imi kutaurira vanhu pamusoro pemanyepo ari kubuda yekunzi munee mune makamera nezvimwe zvakadaro zvii zvamuri kuitawo
tiri kuita zvakawanda tine yatinotiyowa the best strategy tiri muvanhu leadership yedu yose kusvika pasi chaipo pamabranch chiri kugara nevanhu tichivatsanangurira kuti tinombonzi dvr chii tichivaudzazve kuti musachichidzirwa nezano musachichidzirwa nezizi harina nyanga tine zvakawanda zvinhu zvokuti for strategic reasons handingazvitauri zvatiri kuita andinoda kuti vateereri vazive kuti gore rino itamba tamba chidembo mutswe takabata
vanga vari mutauriri wemdc tv obet gutu manzwawo zvakare kubva kunhengwe zano pf central committee vamunyaradzi paul mangwana vaviri ava vanga vari parunhare muharare nestudio 7 kanzuru yeguta reHarare inoti iri kukurudzira mhuri dziri kugara mudzimba dzekanzuru asi dzichitatarika kubhadhara mitero kuti dziende kukanzuru kuitira kuti vagare pasi varonge nzira dzekuti mhuri idzi dzingabhadhara sei mitero nezvikwerete zvadzo izvi zvinotevera kuburitswa kwemidziyo kwakaitwa kune dzimwe mhuri dzanga dzichigara mudzimba dzekanzuru mumisha yeglenora b nezororo muhighfield mushure mekunge dzakundikana kubhadhara mitero mutauriri wekanzuru yeHarare vamaike uchideme vanoti chishuwo chavo chekanzuru ndechekuti vaone vanhu vakawanda vachipinda muguta uye vagare vakasununguka ngatinzwei vachitsanangura
hongu nyaya iyi tinayo iri mudariro kune vagari vakati kuti vanga vasiri kubhadhara mari dzemitero dzerented accommodation mudzimba dzekanzuru kubva mugore ra2013 paya paya pakambodzimwa zvikwereri zvevanhu vese pakadzimwa zvikwereri kuna vanhu vasina kuzozombobvira vabhadhara vamwe vakangoti vobhadharebhadhare vachibva varegedza so kanzuru iri kuti vanhu ava ngavabhadhare zvikwereti zvavo kana vasingakwanisi kubhadhara zvikwereti izvi vobuda mudzimba dzekanzuru nokuti kune vamwe vanhu vanoda kutobhadhara dzimba idzodzo kuti vadzigare kanzuru iwane chayo chouviri asi tiri kuti kune vanhu kana vakaomerwa nekubhadhara vasingakwanisi kubhadhara chikwereti chese chiripo chavainacho ngavachiuya kukanzuru tiite musangano navo tiwirirane tinyorerane pasi
asi vari kutambirawo sei danho iro ramatora sekanzuru
kune vatotanga kutouya izvozvi vaona kujeka kweurongwa hwekanzuro vakati ko zvatanga tichingonyeperwa vane mazuva ese nokuti vanhu vaakuchiuya ari individual vanombenge vambouya vari gurupu vakawanda asi mugurupu imomo unozoona kuti uri kungoshandiswa uri kungomhanyiswa asi vanhu vaakuchiuya majese maindividuals vachiti aiwa ini chikwereti changu chinobhadharika zvinova chibadzira nenguva yakareba so tiri kuvatambira vanhu ivavo ende tiri kutovagadzirira nyaya yavo hatina munhu atoda kuti abude muHarare kuti munhu isaramba ari muHarare vachikontribhuta kukura kweHarare yavo
ko mhuri dzakanga dzaburitsirwa midziyo panze makazoita sei nadzo
vakandimiri munhu akanga aburitsirwa midziyo panze mukateerera shoko ratinaro nderekuti huyai titaurirane padoko padoko uchibhadhara huyai titaurirane zvimeke sense
saka muri kutaura here kuti vakadzokera mudzimba maakuchitaurirana navo vasati vabhadhara
anenge auya kukanzuru tikawirirana tichinyorerana pasi unodzokera mumba mako wotogara mumba mako harisi basa redu rekanzuru rekudzinga vanhu muHarare ibasa redu rekuti timeke shuwa kuti munhu wese ari muHarare ari kukontributa kugara kwake muHarare
vanga vari mutauriro wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare neStudio 7 Sangano rinomirira vashandi vave pamudyandigere vari pasi peNational Social Security Authority kana kuti NASA reAssociation of National Social Security Retirees Trust rinoti harisi kufara nemari dzemudyandigere dzakaziviswa nehurumende kuti dzichawedzerwa kune vave pamudyandigere kubva muna gumi guru gore rino. Gurukota rezvemabasa nevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vakazivisa svondo rapera kuti mari idzi dzichakwidzwa kubva pamadhora makumi matanhatu pamwedzi dzichienda pamadhora makumi masere pamwedzi. Asi munyori mukuru wesangano iri vaGideon Shoko vanoti mari dzakaziviswa nehurumende kuti dzichakwira idzi imari dzinotambirwa nechimwe chikamu chevari pamudyandigere asi haina kutaurawo nezvemari dziri pasi dziri kutambirwawo nevamwe zvikuru madzimai kana mhuri dzevashandi vakashaya. Ngatinzwei hurukuro yataita navashoko pamusoro penyaya iye.
Isusu zvedu sesangano rinomirira mapensioners enasa ati ungati hanzi tiri kufara kuti hanzi vaiwedzera kuti iende $80 nekuti pane vana kana kuti madzimai kana varume vakanga vane madzimai vaisenza vakasara vatinonoti mawidho nemawidowers vanhu ivavo vakanga vasingatambire $60 vaitambira less than $60 saka vanhu ivavo hatisati tataurirwa kana kuti hazvisati zvataurwa kuti vanhu ivavo vachaenda papi uyezve pa$80 apa ko vakanga vachitambira more than $60 vachaiswa papi zvese izvozvo hazvina kunyatsojeka hatisi kunyatsoziya saka kuti tiridzire ngoma mwana asati azvarwa tichifunga kuti pachazvarwa musikana tigowana mombe dzokuroresa kana kuti pachazvarwa mukomana achawedzera mhuri haa hatikwanisi
asi matambudziko aisangana nevari pamudyandigere kuburikidza nenyaya dzekuwana mari dzavo dzenasa idzi achiri kuwanika here kana kuti zvagadziriswa
iye zvino zvatovawe mapensioners dzenasa vanowana maallowances avo iwayo musi wa12 musi wa13 nemusi wa14 zvakaita kumabhengi hamungambotauri havana kana makoini amabhondi kana US dollar kana randi havana saka kutambudzika kuri kuenda mberi vari kucholocho vachagara muno vari kupi vanogara ikoko kwavanenge vari zvimari zvacho zvavari kufambira zvichapera vari pamalaini saka ndiro dambudziko riripo richiripo namanje ende ringoramba richienda mberi
totarisawo sangano renyu makanga manyorera kuhurumende kuti inge ichikucherechedzai sesangano vakakupai mhinduro here
havasati vatipa mhinduro tiye zvino tanyora dzambiri ichiva yeuchidza kuti ko aiwa takakunyorera itsamba musi wekuti kana naiye zvino havasati vapindura takangomirira
vanga vari munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reNational Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vari parunhare muvulawayo neStudio 7 makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 am pa4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma David Machowa. Makadii mukoma David?
Tiri nani, makasimba here?
Aiwa isu tiri nani. Mukoma David munoita zvemitambo uyezve ndimakavamba makwikwi aya Mr. Ugly. Mungatiudze kuti zvakauya sei mupfungwa dzenyu kuti mutange chirongwa chakadai se Mr. Ugly?
Alright, ndakatanga program se Mr. Ugly is fun. Chitongonakidzwa tichiwanzirana sevakomana kuti toita modeling yekushata kuvanhu and all that until I decided no. This thing can become a competitive pageant to my kune mangwe ma pageant aripo.
Saka kutanga kwa makaita zvanga zviri nyore here kuti muone mari yekuita makwikwi akadai? Makakwanisa sei kuzvikunda izvozvo?
Alright, ndakatongozvibatanidza nema performance shows angu, saka it was very easy for me kuzvibatanidza kuti tibatanidze Mr. Ugly ne performance ye Apama Style School of Theatre Arts.
Saka mungatiudzewo zvishoma nezve Apama yenyu iyi, zvinenge zvichifamba sei?
Apama Style School of Theatre Arts it's a combination of dance and drama where we explain it. Tinosanga tinotsanangura drama through dance, which we call theatre arts.
Saka makazvidzidzira kupi zvemitambo izve theatre arts izvi?
Ndizvo ndakazvava ndichingoita. Saka ndakabvongozvitora to because I was naturally born with it. Zvino ndakazvongozvitora kuzvita reality ndatoona kuti this is the entertaining thing chiri kugamuchirwa nenyika yese.
Tombodzokera kuchirongwa che Mr. Ugly chi. Iko zvino munoshanda muine vanhu vangani?
Ndine founder wacho kwete wamatratis acho 3. Then competition chaichaiyo so far takupinda musizeni yekuti tichitanga kuita mitabi Africa yemuzimbabwe iriko zvayo muna Oktobha ezitutens takutopinda muAfrica. Then tikuronga kuti sine tapedza Africa we need to go for world mitabi world.
Saka zviri kutambirwa sei izvi?
Vanhu vari kuzvigamuchira ende so far ndiyo mutambo uri kudiwa nemunhu wese all over the world. Uri kuunakidza wakasiyana maitirwo wavo, wakatosiyana nemaitirwo emamitambo yese.
Pane vamwe makambani here vamakushanda navo?
Yes, pane inonzi Lifestyle Center Furnitures sponsor. Then also tanga tichiedza kunegoshiyeta madeals nePPC taura neMTEL for mamwe mapagents. Then kune Better Bricks iri kusapota neprime iripo iri kusapota as well nePNB vari kusapota. Saka makambani zobva ari kuva neinterest because ndikuvaona marequestions akawanda emamwe makambani ari kuda kubatana nemitagli kuvati kuita zvavo zvavo uyezve kana kuti vatinge tichitamba mitambo yedu vanenge vachatiitidza umwe zvavo.
Imi muri mukomana wechidiki munozvikwanisa sei zvese izvi?
Insurance ukanakidzwa nazvo zvino kufambira unongova neplus experience yacho kutaira chinhu chichiti chidiki unotoona nokukura kwacho kuti zvinenge zvatomauri zvichitokuitira zvichiena.
Ndeipi mikurudziro yamungadoo kupa kune vamwe vechidiki?
Kunyanya munyika medu mumamo vanhu vanenge vachingochema kuti hatina mabasa, but ukazviitisa zvinhu zvako ega nemazvo zvaunogona kwete kuita zvinhu zvaunoona zvichigonerwa neumwe munhu, asi ukazviitisa zvaunogona zvaunoziva.
Saka mamwe makwikwi Mr. Ugly ari kurini panozosimudzwa mukombe?
Alright, mukombe uri kusimudzwa muna Oktobha this year patinongobva kusouth Africa performance, big performance ye School of Arts coming back. Itodzoka kuno ndopatine mutambo muhombe weMr. Ugly because already tatotanga kutsvaga macontestants egore rinei zvekuti kunyarara gore rinei kunenge kuri kumberi nekuti kune vari kutozvi vakatotiti tumirai mafoto tiri kutoda kuti mutoona mumwe muone munhu nekuti mafoto amuzive kumuona zvakanaka nokunyangara. Saka ndakadaiwa no vari kumutemba kunyanya nekuzvishava nekutirezi vari kutemba vanhu vavo kuti no ndo vachatora mukudzi uku. Then vari kukaroi vari kudaidzirawo kuti no kana tawakwana nguva yacho yekuti makomperitions atosvika kukaroi neto tichabvuma tichongoziva kuti vari kutora mari vachienda nayo kukaroi. Mukombe uyu unongochimbogarawo kukaroi. Saka tati tichitongotarisira gore rineri competition yeMr. Ugly is going to be a very stiff competition. Pane vanga varipo vana Mr. Ugly vanga varipo.
Kune madhara akashata kunzeko?
Varume vari kuzvita no isisi vari zvazvo kushata. Muri kupa vanhu vasiriwo vakanaka. Ndakatonzwa ichitonzi umwe achitoseka achiti muri kutoonesana zvenyaya yekushata isu vacho vaya voshata tokutsvekaiwo kuno kuti muri kutamba nekunaka uku. Dai matotsvaga vakadzi maroora isusu vakadzi vedu vakatoita zvekutotya. Tinotonzi umwe akazonditumira text message achitoti Inini nekushata kwangu uko ndikuda kuto employ kuma crash chizira vana vanga anedza kuma crash.
Saka blotanga mamboenda kuma tunhu mozoita bakwikwi chayo chayo panenge pachipinda vano vangana
24.
Saka makwikwi ari kuitirwa kupi aya?
Ari kuitirwa kuHarare.
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma David nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa totenda muri vano nguva yakanaka.
Aiwa hama wadiwa ane nzeve anzwa avo vanga vari mukoma David Machowa vanova ivo vakavamba chirongwa che Mr. Ugly vari kudaidzira kuti vanofunga kuti vane chipo chekushata ngavo vapinde mumakwikwi avo iyaya. Aiwa, amawadiwa, nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi matambo. Anokonika nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti mwirare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa shoko rekusimbiswa kubva kuna Father William Guri vekereke Roman Catholic Church.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muno diva simba. Yesu simba rangu.
Nasi ndingangode kugoverana nevamwe vedu shoko ramwari sekuverengwa kwaraitwa mumachurch mazhinji. Ndine ndima panapa inobva muvhangeri rakanyorwa naRuka chapter 18 verses 9 to 14. Musoro wenyaya yangu noti muteresi ndiye akadzokera kumba awadzaniswa namwari asi mufarisei kwete. Yesu akataurira muenzaniso uyu kune vamwe vaizvifunga kuti isu ndisu takarurama vachishora vamwe, akati kwaiva navanhu vaviri vakakwira kutemberi kundonamata. Mumwe wavo aiva muteresi, mumwe mufarisei. Mufarisei akamira achizvinamatira nechomumwoyo achiti, Mwari wangu, ndinokutendai nokuti ndakasiyana navamwe vanhu vose vanopamba vasina kururama uye mhombwe. Nouyu zvemuteresi handina kufanana naye. Ini ndinotsanya kaviri vhiki yoga yoga. Ndinopa vapriste chikamu chegumi chezvose zvandinoberekerwa nazvo. Asi muteresi akamira ari nechokure. Haana kubangoda kutarisa kudenga. Aingorova chipfuva chake achiti, Mwari wangu, Mwari wangu, ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzi. Ndinokuti uyu ndiye akadzokera kumba kwake awadzaniswa naMwari. Asi mumwe uya kwete. Nokuti ani naani anozvikudza ndiye achadukupiswa. Asi uyo anozvidukupisa ndiye achakudzwa. Apa ndivaperera dama rakanaka ramambo Yesu Kristo ranhasi. Ndonyaya ndoda kugwirana nayo nevatenderi pazuva ranhasi.
Jekesai zvenyu kuti movatsanangurira kana kuvatsetsenurira kuti vanzwisise.
Aiwa pakanaka. Kana takatarisa ndima iyi inobva mubhuku rakanyorwa naRuka muBhaibheri, tinogona kuitora nemativi akawanda nemaonero akasiyana-siyana. Mune madingindira kana kuti shumo kana kuti musoro wenyaya yakawanda inobva mundima iyi. Saka indoda kusarudza musoro wenyaya wekuzvidukupisa kana kuti dingindira rekuzvidukupisa semadzidzisirwa rakaitwa namambo edu Yesu Kristo, uye sekutarisirwa kunoitwa naKristo kuti avo vanoteera Kristo vange vachichichirira mavari nokurera mavari tsika yokuzvidukupisa. Mushoko rataverenga muBhaibheri iri tinoona mufarisei achizvikudza pamberi paMwari. Ndiye anototaurira Mwari kunge zvinonzi Mwari haazivi zvinoitika muupenyu hwomunhu. Mufarisei uyu azere nekuzvirumbidza, nekuzvida, nekuzvitutumadza, nekuzviona kunge mabasa ake aanoita ndiwo anomururamisa pamberi paMwari. Kristo anomisa pamwe chete nemuteresi. Nguva yamambo edu Yesu Kristo vateresi vaionekwa sevatadzi chaizvo. Vanga vari vanhu vakaipa, hapana aida vateresi. Zvino muteresi anopindawo mutemberi mumba yaMwari. Omira nechekoko. Hanzi haatombowani simba rokutarisa kudenga. Anoziva kusarurama kwake, anoziva utadzi hwake, anoziva unyangadzi hwake, asi anodawo tsitsi dzaMwari.
anodawo nyasha dzamwari saka ano tsurama kana tano kotamisa uso hwake pasi otaura mashoko mashoma shoma anoramba achingodzokorora kuti mwari ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzi kristo anotiratidza varume avari vaviri uyo anozvitutumadza neuyo anozvirereka anopedzira nokuti uyo akazvidukupita ndiye anoenda kumba ayanana namwari awadzana namwari afadza mwari saka tikuona kuti kristo panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi pamwari anofanirwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka mamiriro okuziva kutadza kwedu kushaya hunhu hwedu kushaya chiremera kwedu urombo hwedu pamberi pamwari mamiriro aya anotarisirwa kunzi vakristu vanoteera kristu vange vachiita haasi nyore nokuti munyika yatigere matinorarama umu chinhu chinokudzwa nekupembedzwa ndechekuzvikwidziridza haugoni kuwana basa kana ukasagona kutaura zvakasimba pamusoro pezvaunogona kuita nezvaungaitiri vamwe vanhu tikatarisa vanoda kutora zvigaro zvepamusoro kana mumatongerwo enyika tinonzwa vachitaura zvakawanda chaizvo pamusoro pesimba ravainaro kana mari yavainayo ukuru hwavainawo zvavachazoshandisa asi aya ndiwo maonere epasi kristu anogara achichenjedza kuti musaite sevadisi vezvapasi vanhu vanoteera kristu vanogara muno munyika asi havazivo munyika munomu vanofanirwa kusiyana pamaitiro avo magariro avo nezvinokosheswa muno munyika zvinokosheswa pasi pano kana kuti nevadisi vezvapasi saka kristu anoti vateveri vake vanofanirwa kukoshesa kuzvidukupisa saka dzidzo chedu chanhasi chiri kutikurudzira chaizvo kuti kana tichida kuva vanhu vanonamata vanhu vanoteedzera mambo edu yesu kristu vanhu vanofadza mwari ngative vanhu vanozvidukupisa vanozvirereka vanoziva kutadza kwedu mukuziva kutadza kwedu nounyangadzi hwedu ndiwo mukuwanirwa nyasha saka hama dzangu ngatinamatei kuna mwari tichimukumbira kuti atiitire tsitsi atiwanire nyasha isu zvatiri vatadzi vakadai ndatenda hangu
avanga vari Father William Guri vekereke Roman Catholic vari parunare nestudio 7 kuAnapolis Modern Maryland muno muAmerica kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kakaimbwa neChrist Like Choir Nzwisa yekambo Teresa kubva kuna mushakabvu Simon Chopa Chimbetu ichibva kuno kustudio 7 muWashington. Sezvo nguva yedu yapera regaiti tarise musoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reMDCT rinoti riri kushushikana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuramba kuvandudza mitemo ine chekuita nesarudzo. Asi imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee inoramba mashoko eMDCT aya ichiti bato reMDC rinofunga kuti kupopota ndokunowinisa sarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinotenda kuti mateerera chirongwa uye munenge muchiramba muinesu mazuva ose. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 16 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawukhangela futhi uphithi ngendlela azithethe ngayo kuyena le ndaba ye-coalition yomanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Obuyayazi ukuwasebenza layo.
Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi izaphumelela na le mizamo.
Isikhonele sodlakele abantu bayakhunjuzwa lokhana kade kusenzakalise ukuthi lingazilalandela leli bandla ngoba siza kwenza lokhu. Nesibindi sakhona basebenzisa i-psychology.
Ibandla le-MDCT lithi ukutshiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa abanye bathi ukudoniselana okukhanyaso kukhona phakathi kwamabandla la kulakho ukuphazamisa le mizamo. Ingcwethi zithi umlando omkhulu ngokulethanda wonye umanyano wenera lowe code ivumelane ukukhetha umuntu oyedwa ozawamela kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Abebandla le-MDCT lona elikumanyano wenera labamanye amabandla akulumanyano bathi uMnumzana Morgan Tsvangirai nguye amele amabandla aphikisayo ngoba elosekelo olunengi. Kodwa abanye kabavumelani lalokhu abagoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Bhekilizwe Ndlovu ukuthi ubona umanyano lo uphumelela na.
Abantu bonke laba abazama ukubuyela basebenze bonke, iningi labo bebevele besebenza bonke. Ngikhangela uTendai Biti okukhodi and I think ngiyomkhulu kakhulu kukhodi ma ubheka oyazakala kakhulu. And then ngapha silo bawuTsvangirai ngabantu abake balwa laba, ngabantu abake basebenza bonke balwa. And ma ukhangela futhi uBiti ngendlela azithethe ngayo kuyena le ndaba ye-coalition yomanyana. Siyakubona sobantu ukuthi ngulwana umfazi oyesabayo indoda leyo ukuthi kubuyele lani. Ngobuyayazi uko wasebenza layo. So ukuthi kuze kuthiwe na asibuyele lani impela sesihlala sonke futhi. Ufuna ukuqala athenjiswe into ezisize. Ukuthi ukhangela futhi umamjuru. Khonoko ukuthi ake wangena phakathi kwe-nera abuyaphume. Kufisa umbiko ombi kakhulu ngendaba ye-coalition. Ukuthi kanti vele uyini okwenza ukuthi umuntu angahlala phansi angene endlini yokulala nomuntu eMthandazi agcine sefuna ukuphuma futhi.
Kodwa nxa sikhangela wona babandla aphikisayo ukhona yini Ndlovu olosekelo ukwedlula uBaba Tsvangirai?
I think ngoma yinkinga esilayo naleyo ukuthi sikhangelele ukuthi olosekelo olukhulu kulokuthi sikhangele ukuthi ngubani ongayenza umsebenzi lo esibhekane lawo. So ende yo le into ekukhunywa kakhulu ngabo Obert Gudu kule problem khona into yokuthi kuthiwe khona ngumorgan ingani umorgan wehliswe inkosi ebhetezulwini kwathiwa ngekumele kuphela ayenzeleni.
UMnumzana Bhekilizwe Ndlovu uhlaziya ezombusazwe. Ibandla le-MDCT lithi ukutshiswa kwemota yalo eHarare ngeviki edluleyo kuveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olumangalisayo kukhetho oluzayo. umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo uchunule ibandla leli ngokuthi lingaba lizitshisele imota yalo ngoba lidinga uzwelo kuzulu. Sixhume umqoqo wenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Uchombo uyagula, uChombo uyabona ukuthi ukusa sekubehlile, uChombo uyabona ukuthi kathesi nxa kubuya ama-election ukukhona ukuthi bangaluza ke ama-election ngoba abantu beZimbabwe sebekhangela ukuthi impilo zabo azisahlalisekanga kuhle, abantwana bayahamba ezikolo bayafunda imisebenzi abayitholi. Izobekelo besile inclusive government imithi ligcwele ezibhedlela kathesi kayisekho, abantu sebethenga imithi ezikolo lapha, amabhuku abasegcwele ezikolo kathesi awasekho, sebethenga amabhuku. Sibuswa ngabantu abalamanga, sibuswa ngabantu abangaqinise, sibuswa ngabantu njalo abangayenzi into efunwa ngabantu kodwa abakhangele izikhwama zabo kuphela, abanye bazikakhe ama-27
lokho. Ungathi ukutshiswa kwemota yenu lokhu luphawu na isibonelo sodlakela olulakho ukuba khona phambilini kokhetho lomnyaka ozayo?
Isibonelo sodlakelo abantu bayakhunjuzwa lokhana okade kusenzakalizwele ukuthi lingaze lalandela leli bandla ngoba siza kwenza lokhu ngezindlela ngesilungu kuthiwa khona basebenzisa i-psychology ukwethusela abantu beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe nxa sekusiyavota yethuke ngoba bathi nanti idlame esalibona ngeminyaka edlulileyo selubuyile futhi. So bese kuqaphele khonokho abantu bazokwazi ukuthi kudalelwa khonokho ukuthi bethuke bese besehlile ukuthi khona bakhethe-ke ukuthi bazikhiphe ehlutsheni lolelikhona olokudubeka njengoba ngitshile ukuthi abantwana bayadubeka, abantwana bakade sentu sezothatha umfazi elale laye phansi azala abantwana engalibuka yinyoka. Into esiyaziza ezalela abantwana phansi yinyoka lezibungwana ezincane.
Umnumzana Abednego Bebe ngomqoqo wenhlelo ze-MDCT. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we-Studio 7 esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akuse.
Namhla sikhuluma ngokuvuselela ubukhosi bamaNdebele. Silendlela ngoba silomnumzana Kreta Spanda, yena omunye wabantu sibila wangani bafuna ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. Baba Spanda, ungawutshona njani?
Ngitshonile baba Gibbs Dube, ngitshonile mphakathi wonke, ngitshonile mphakathi.
Siyakuzwa kakhulu. Siyabona lapha-ke ukuthi sokulo baba-ke uRafael Stanley Khumalo lipota laye lapha litshengisa uZulu ukuthi nguye oseyakuba yinkosi kaMthwakazi. Ukuthi kuvela ngapi njalo kuya ngapi?
Liqiniso lelo baba, njengobani usitsho ukuthi khona inkosi umzisazi wesibili uStanley Raphael Khumalo uphakathi nakohlelo ungena phakathi nakwemphakathi ehlangana nabantu kulungiselelwa ukuthi khona azayefika esigabeni sokugcotshwa. Liqiniso sibili lelo.
Singathi-ke owamdingayo kungabe kungubani baba Spanda?
Ukhumalo baba uvela engaveli kithi abantu. Ubaba Khumalo uqokwe nguNkulunkulu, kube yinhlanhla njalo ukuthi ubaba uKhumalo uvele uvela esikhosini. Abantu abaningi bangabe bengakwazi kahle kodwa ngakutsho nje ukuthi uStanley Raphael Khumalo ngembali yakhe encane uvele uzalwa endlini kahlangabeza. Uhlangabeza abaningi bayakwazi ukuthi uhlangabeza ube umntwana wenkosi. Ngumntwana wenkosi kuhlangabeza-ke uthe kubulaweni kwakhe inkosi loBhengula umntana akhe-ke okuthiwa nguKhuhlumba-ke wasebaleka-ke ebalekela la manxusa ayezobulala uyise. Wasesiyacatshiswa-ke boMathuma, isalukazi lesi esasithiwa nguMathuma ubahanga. Wahlala-ke lapho wasethatha isibongo lesi esithiwa kona ngesakoThuma. Bahlala-ke benjalo kwaze kwafika esigabeni sokuthi khona kathesi yena sezelwe naye, wakhula laye. Isintu sakithi ntemba le siyasazi sonke, kuningi okwenzakalayo esintwini sethu, kuningi sitshintsha izibongo ngoba imimoya iyabe isikhona isikhuluma. Kwafika-ke kuye kuStanley Raphael Khumalo manje ngokomoya kaNkulunkulu ukuthi yena seqokiwe. Into le yenzakale kudala baba kubo 2002 yiko lapho kufike khona ilizwi leli likaNkulunkulu laba yilo elimtshelayo ukuthi yena selomsebenzi onje walalaye lokho esesaba ngoba into yesabisayo kwaze kwathi-ke kumnyaka naledluleyo 2015 yikho lapho aziqalise khona ukuvela 2016-ke waqala-ke umsebenzi wakhona lokuhlangana labantu evezela abantu lokho ayekutshelwa uNkulunkulu
ye kodwa-ke
thina ngalokho-ke siyakukholwa-ke lokho yebo baba
ye nxa sisizwa abakokhumalo bathi hayi litholi lakokujuma leli so nxa lilitholi lakojuma akumelanga lingene ebukhosini lokho lithini ngakhonokho
kuyikubhanxa nje babantu ababe bekhuluma ngoba kusukela ngo-2009 inkosi yena liyisebenza lawo amakhumalo iphakathini na kwenkundla yawo bembiza umbulazi bembiza umtungwa bembiza ukhumalo kodwa ngokuvela kwakhe-ke sekhuluma ukuthi sefuna-ke ukungena endleleni kaNkulunkulu yikho lapho sesiqalisa ukuzwa brasesengutshuma kanti kusukela ngo-2009 kuze kufike kathesi yini kade besebenza lo muntu wakojuma phakathi kwabo
kalizange likhulume labo yini abakukhumalo
abakukhumalo kukhulunywe labo baba nxa ngingakutshela ngingatshela isize sonke inkosi uStanley Raphael Khumalo uqine ukungena imhlangano yamakhumalo ngoSeptemba kumnyaka ophelileyo yikho abacine khona ukumbiza bona emhlanganweni le imhlangano yonke leyi kusukela last year kuze kufike kathesi last year ngoSeptemba kade sebezenzela bengambizi kube kanti-ke yena wathi ecina khonapho wabatshela ukuthi hhayi yena sesenza umsebenzi kaNkulunkulu yikhuzabe lokhu ebafide batshela ngohambo wabe sehambe ngalo ngiyakhumbula ukuthi ngodisemba kathesi wena lodlulileyo loka-2016 ubabhalela iripoti yakhona ebatshela ngohambo asehambe ngalo phakathina kwanalo umsebenzi
sesifikile emaphethelweni ungavala nje ngamafitshane sibili kakhulu
ngizacela ukuthi khona ngiyibike kuzulu wonke kumthwakazi wonke ukuthi mhlaka-12 September kwalonyaka abantu bazabona ukugcotshwa kwenkosi uMzilikazi wesibili
sibongele kakhulu-ke ndithatha ithuba leli ukuthi ngibonge-ke umnumzana Greta Sbanda nethemba lokuthi siyahlanganise ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalise emoyeni ngenjabulo umthembo usemba uKip Stube lilale
We mama sibe munye dina sibe moya
siyabonga Mthembo Sthembayo ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyeke kuhlelo lwabasakhulayo
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhobe ngeviki edlule balaleli ngishilo ngathi lamhlanje ngizabe ngixoxa lo mnumzana Senzo Nyoni olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe mayelana ngaleli bandla lakhe elisha labasakhulayo lezombusazwe sesimtholele-ke uNyoni Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo awungitshele ngamafishane ngaleli bandla lakho
ngiyabonga mfowethu futhi Mike engingakutsho ukuthi ibandla leli Federal Democrats of Zimbabwe libandla esilisungule manje njalo libandla ikakhulu elimele kakhulu izidingo zabesifazana omama nezidingo zamayouth ontanga abasakhulayo isizathu sokusungula leli bandla iFederal Democrats of Zimbabwe kuyile injongo ekuqaleni nxa sisiyakhangela amabandla ezombusazwe akhona okwamanje sitholaniseka ukuthi omama kakhulu abesifazana abaphiwa amathuba alingana nabesilisa abaphiwa amathuba ukuthi labo bame phakathi nokomphakathi bezitshengisele ukuthi bangabazinkokheli ezingcono ukudlula abesilisa singakakhulumi ngamayouth so sikubonile ukuthi kufanele thina njengamayouth ukuthi sisebenze labo mama
awungitsheleke Zenzo kuleli bandla lilabo yini abomama labasakhulayo abaningi abalesikhundla eziqakathekile
ngilibeka lelo gama ngokuthobeka ngokupheleleyo ngisithi sinabo ngoba namanje sisebenza nabo
likhangelele yini ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo
sikukhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo ngokufaneleyo nangokupheleleyo we want to test the waters njengamayouth labo mama abasakhulayo asikhangelenanga kuphela umnyaka ozayo okwamanje we are working on our foundation going forward
kodwa selicelile yini ukukhankasela
kahle ngamhlophe njengendaweni yasegutu kambezuma eshiredzi Plumtree Nkayi Bulawayo and then Midlands isayithi yemberengwa and ekhwekhwe
unkosana moyo laye okhangelele ukungena kukhetho ngomnyaka ozayo uthe anganqoba ukhangelele ukunikeza abasakhulayo izikhundla zokuba yisiphathamandla zikahulumeni anganqoba likhangelele yini ukusebenzelana laye
ngizaphendula ngamafichane to me it's a serious surprise ngonkosana moyo ngathi it is very embarrassing unkosana moyo has been not in the country was on exile for so long and today he's coming back ngoba ilizwe selingani lama opportunities angani angcono ebesebuya unkosana moya etsefuna ukuzokuba kuhulumende besefuna ukuzokontest is mapothe free country yes enovuli political party yakhe but he cannot brainwash us as young people
so kahle kahle uyasho ukuthi angeke lisebenzelane laye
angeke sisebenzelane laye as long our core values and our principles is going to accept them as it is
njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo njalo ibandla lenu lisaselitsha njengebandla likhangelele ukuthi lizalethe umehluko lo wokuthuthukisa abontanga labo mama kanjani
thank you so much umbuzo lo muhle kakhulu thina njengebandla elitsha esikhangelele kuyena leyo indawo kakhulu we've got good policies that we will implement improving lives first the welfare of civil services and the welfare of a ordinary individual before singakhuluma ama companies and nasikhuluma ama companies will create a very good attractive a policy that will attract regional and international foreign investors
zenzo njengebandla lilawo ama plan amahle kakhulu kodwa ngempela ngempela angaphumelela na
right first good education that set to be in education with education our policy is clear I'll summarize we are saying free for all especially in primary level and then free for all education to those who are living with disability
njengoba isimo senotho sibi ngubani uzokhokhela lezifundo
why kungalamandi poor governance and corruption if my party is in government then we'll deal with corruption first
kodwa zenzo isimo senotho sizathatha isikhathe eside ukuthi sithuthukiswe imali yonke le izaphuma phi
ngabe ama funds ethu aphathwa ngendlela eqondileyo eZimbabwe imali ikhona elizweni using our resources full in a professional manner we have got money in the country
Nyoni, isikhathi sesiphelile sekumele ukuthi sivalelise abalaleli kodwa eyimfana bekukuhle ukuba lawe uhlelo balaleli olivalelisayo uMike Hobe masibane ngeviki ezayo lilale
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington Zogu isikati sohlelo lwa makholwa uhlelo vuselela umoya zilo mfundisi useni sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, nami ngiyamukela abalaleli njalo ngiyabonga ukuba uhlelo lwethu lwanamhlanje ntambama.
Ye, lamhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lwamachechi lapha mfundisi. Akhanya amanengi sokungamabhizimusi kuyathengiswa ama-oil, kuyathengiswa amanzi womthandazo, kuthengiswa yonke into. Kuhamba njani?
Okokuqala mbona ngani into eqhakathekileyo ukuthi kumele sisisise ukuthi kade vele linto okuthwana libandla kumbe i-church kuyini okokuqala then okwesibili njalo sisisise ukuthi lo muntu othiwa ngumfundisi vele yena ngumuntu onjani ngenxa yokuthi kwezinye isikhathi kungaba khona abantu abazithi ngabafundisi kumbe izinto ezithi zona ama-church ikanti ngeqiniso khona vele kungayisikho mabandla okokuqala ujesu uthi yena wafaka umlayo oqakathekileyo uthi ngendlela oyiphiwe mahala kumele lawe
uchumayele leli vangeli mahali, vangeli alibhadaliswa. Njalo impilo naphakade lokube embusweni kaNkulunkulu ayisonto esingayibhadala ngenxa yokuthi lo okwakumele abhadale onguJesu wavela wabhadala wathenga-ke ngempilo yakhe. UJesu wabhadalela izono zethu, wabhadalela zonke izinto esingazithola, ukuxolelwa kwethu, wabhadalela ukuphiliswa kwethu uNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu. Akula muntu ongakwanisa ukukubhadalela konke lokho ngaphandle kwakhe uJesu. Njalo nxa yena esinika izipho ebandleni, kumbe ngabe kuyisipho sokuthandazela abantu ukuthi basile, kumbe isipho sokuthumayela, ayisonto ongayibhadalisa ngayo abantu. Sikonke sasikwenza ngothando. Ikanti njalo-ke kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu uyasinika umlayo okuthi kumele ukuthi nxa thina singabazalwane siphe. Ukupha kwethu laphana nxa siletha ingcebo zethu ebandleni, kumbe okwethu kwenotho, kumbe sincedise ibandla ngokusebenza, kumbe silethe izinto ukwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili, asikwenzi ngenxa yokuthi kulo muntu obesifuqa ngemuva, kumbe asikwenzi ngenxa yokuthi izikhwama zethu kulo muntu othe khiphana imali yonkolayo. Sikwenza ngenxa yokuthi sithanda uNkulunkulu, njalo sikwenzela uNkulunkulu, asikwenzela imuntu. Lapha kuthi ukuthi nxa sengikhangela lindaba, akumelanga abantu amabandla babhadalise abantu ukwenzela ukuthi umuntu athole ukuthandazelwa kumbe izipho zikaNkulunkulu.
Abantu abagcwala emachurchi la, abanye ababhadalisa izimali, inkalakata zezimali ukuthi bahlale phambili duzane lomfundisi, ngaba kubona yini ukuthi kukhona okunganika kuhambe kuhle?
Ngingathi kokuqala, abantu bayahamba becwala ezinyangeni, abantu bahamba becwala kweminye imicimbicimbi eminingi ngenxa yokuthi engxenye umuntu uyabebonani indlela eseduze ukwenzela ukuthi athole uncedo. Kodwa yonke into ekuncedayo akusitsho ukuthi yinto evela kuNkulunkulu. Ungancedwa zinyanga, ungancedwa ngamasalamusi, akutsho ukuthi yonke into leyo ivela kuNkulunkulu. Njalo yinto ezingahuga abantu kalula. Into engiyaziyo mina ukuthi indlela le evangeli le yokuba ngumzalwane, lokuba ngumKristu, inciphile ngoba iyakudinga ukuthi umuntu laye azinikele, idinga ukuthi umuntu aziphele. Ngakho ayisithi ukuthi siya ebandleni kwenzela ukuthi uNkulunkulu asinothise, kodwa siya ebandleni kwenzela ukuthi sizibhele ezinye izinto lapha emhlabeni ezizasenza ukuthi sibe lobungcwele phakathi kwethu. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ezinye izinto ezenziwa ngabanye abantu thina singazenzi. Ngakho konke lokhu asole ukuthi ongalibhadalela, njalo kuyancipha abantu bakhona babalutshwana. Kwezinye isikhathi into esijwalela ngabantu abaningi, siyananzelela uPawulu ekhuluma loTimothy ukuthi abantu bazadinga amatishala nabafundisi abatshela izinto abazifunayo ezibanwaya indlebe zabo. Ikanti njalo abantu bazalandelela izimanga indawo yonke, kodwa lokho akutsho ukuthi uNkulunkulu laye kayenzi izimanga. uNkulunkulu uyayenza izimanga ezeqiniso. Ikanti lo Sathane abe sekopha-ke esenze zakhe eceleni ukwenzela ukuthi ahuge abantu. Ngakho into kumele siyinanzelele ukuthi izimanga zikaNkulunkulu lazo ziyadonsa abantu bebebaningi. Into kuphela eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi linto esiyibona senzakala isezwini likaNkulunkulu yini. Umuntu lo othumayelayo ehuga abantu uthumayela ivangeli ukukhombela abantu kuKristu yini, kumbe ukhombela abantu kuye? Ngakho-ke uJesu yena ngokwakhe anti wayelandelelwa lixuku labantu, babemlandelela abantu bebaningi ngenxa yezimangaliso ezazisenzakala. Ikanti wathi laphana sebethelelwe esiphambaneni, sibona ukuthi kwasekufela abantu abayingcosana abalutshwana abaningi sebebalekile.
Hhayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yasibonge kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Siqhubeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba leqembu leCross Date elona elisanda kwethula idlalade lalo lesibili. Sebekwenzile njalo abafana beCross Date ngedlalade labo lesibili leli elilesihloko esithi ngavela ngabona.
Mina ngavela ngabona ubulwane umuntu babe jibe ntakathini. Sona izenzo
Idlalateleli lilengoma eziyisikhombisa eziqoqwe ngezinga laphezulu ezigoqela yona ungavela ngabona lale ethi lapha emhlabeni. Umkhokheli waleli qembu uPromise Mkandla uthi bakhanya belithakazelela kakhulu leli dlalade abalandeli bakhe.
Ye leli dlalade engiva ngokulikhipha abalandeli bayalijabulela kakhulu idlalade lami lesibili. Hayi liyaqhuba ngempela.
Litholakala ngaphi idlalade eMnumzane?
Idlalade liyatholakala kakhulu ezitolo ezise-South Africa, liyatholakala. Nakukini nje enambeni zami, uyakwazi ukungifonela undithole enambeni zami.
Akuzitsha.
Inamba zithi +27 78 23 64 102.
Izwi kubalandeli.
Ye, amazwi engingabashiyela abalandeli ngokuthi kabaqhubeke bangisupporta, baqhubeke bebeke isandla, bethenge ama-original CD ukuze lami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngibenzele okuhle kusiya phambili.
Ulale njalo ethi standwa sami. Zwano kuti vainxeba kanjani katali. Bapuma ke enkundleni abafana becrossdete ngesixwayiso besithi ihlukana nesono. Crossdete bagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukana isikhangele ebesihamba phambili imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo kambe izaphumelela na olivalelisayo ngontungamela inkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.